vamunoda vafa vakaperekedzwa nevashandi vebazi reenvironmental management agency kana kuti ema vakati vari kushamisika zvikuru kuti hapana zvine musoro zvati zvaitwa mukuedza kuona kuti vanhu vakadhirikirwa vaburitswa vakabva vataurira vashandi vebazi ravo kuti vapinde mumugodhi uye kuti vanoongorora kuti zvakamira sei kuti vabatsire mukuburitswa kwevanhu ava asi vamwe vanoti kupinda mumugodhi uyu kunonetsa sezvo pasina manera nezvimwe hama dzevanhu vakadhirikirwa dzinoti hadzisi kufara nemashandiro ari kuita vashandi vehurumende vebazi rinoona nezvicherwa vavanoti vaifanirwa kutungamira mukuburitswa kwevanhu vakadhirikirwa vasanje manenji baba vamakitai uyo nevamwe vakadhirikirwa vanoti mwana wavo akatofa sezvo mave kubuda mweya yemitumbi vamanenji vanoti vanoziva kuti mwana wavo akadhirikirwa sezvo iye ainge aine shamwari yake iyo yakapukunyuka
dai vanga vakwanisawo kutiwanisa machemicals anoita kuti kunhuwa kuri pasi kupere then vanhu vowana kushanda zviri zvakanaka vanhu vedu vabude munhu wakanga anaye shamwari yake yakanga naye ndiyo shamwari yake yakabuda imomo yakatonyatsokuona kuti ndiye adhirikirwa yakatoona kuti pakadhirika mugodhi yakatonyatsokuona kuti aripowo pakati pevanhu ivavo pandisi kunyatsofara napo paministry of mines ndiko kuti vanhu vari kupinda umu vari kupinda vasina leadership yeministry of mines because munhu weministry of mines ndiye anotaura kana iye munhu weministry of mines akati izvoni hapachakwanisi kuti vanhu vatoreke fair and fine akati vanhu vanotorekawa ndiye futi tine takangomirira kunzwa mashoko kubva kwaari
mumwe asiri kufara nemashandiro ebazi rinoona nezvezvicherwa ndiva Jacob Nira
to my side ka ini hazvina kundiitira zvakanaka because kana vachitaura kuti ivo ngati vanhu ngavambobuda vozotanga futi mangwana because aya mazuva ari kutofamba hama dzedu dzakangorara dziriko pasi
vanhira vanoti vanhu vakadhirikirwa vanofanirwa kuburitswa vasati vaora kuti vavigwe zvine chiremerera kwete kuzovigwa vakawanda pamwe chete mumugodhi uyu
isu pefemili zviri kutotirwadza because tiri kuda kutoti apa ivigwe kana kurunzi yakafa tikwanise kuti timcheme tikwanise kumuviga
mambo wenzvimbo ine mugodhi weeldorado vagibson jenami vanozivikanwa samambo katidza matombo vanoti hapana chivanhu chakaitwa pamugodhi uyu izvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vakawanda vafe mumugodhi uyu
chinzvimbo chega chega chinzvimbo yega yega ine chivanhu chaivo saka vana vari kupinda munomu havasi kuitirwa chivanhu nesu madzishe enzvimbo ino vanongouya vachibva kumadzishe avo vachipinda pasi pane mutemo wavo ndosaka maona izvozvo hamuna kana wangu 1 wokunokwazvimba afira mumugotumu varimomo havasi vekwangu havana kuitirwa chivanhu chekuenda pasi tinoti isu vana vakawana basa rekuenda pamugoti isu tinoenda kunotaurira pasi apa kuti vetiwe vana vasekuru muri pasi apo kunyanya ana achidziva vekuzungu ava ndosvikiro remuno nyara dzaipasi apa vana vapinda kuzoshava
vamunoda vafa vakaudza vanhu kuti mapurisa enyika ndiwo ainge ari kuchengetedza nzvimbo yemugodhi uyu vakati hapana munhu asiri mushandi webazi ravo anofanirwa kupinda mumugodhi nechikonzero chipi zvacho vakati vari kupa vanhu vangadai vari pasi pemugodhi vachikorokoza goridhe mazuva matatu kuti vabude mushure mezvo bazi ravo richavhara maburi ose anopinda mumugodhi ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.